Vachitaura pamusangano nevaongorori vesarudzo vakokerwa nebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kumashoko vakainesparadza vati mapato anopikisa asi kutora mikana yekuzvishambadzirai ari kupiwa.
Dino ZBC nemamwe maradio stations ese anosanganisira vana Zim Papers, vana Star FM chichi vari kuti mapolitical parties huyai muchitaura nyaya dzenyu zvamunoda kuti muudze vatsigiri vachakutsigirai. Asi tiri kuona kuti vachinji vacho vari kuopposition havadi kushandisa mukana uyu, vanotoramba kuuya kuzoshandisa mukana uyu.
Asi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaGift Osalosi Ziva varamba mashoko yavachiti zviri pachena kuti vezvenhau mumapazi ehurumende vari kushandiswa nezanupf.
ZBC haifanikuva mouthpiece yezanu, ndeyenyika inobhadhara nesu mataxpayers. Saka tiri kukurudzira ZBC neZimbabwe Electoral Commission kudzitevedzere mutemo, munhu wese apiwe free airtime tigone kupublicisa in a manner that is fair.
Mutungamiriri webato reUnited Zimbabwe Alliance ama Elizabeth Valerio vanova mudzimai ega ari kukukwidza chigaro chemutungamiriri wenyika vati dzimwe nguva vatori venhau vezbc vanoenda kumisangano yavo asi vasingaburitse nyaya dzacho panepfenyuro.
Tinosimbokokwa chero last year during my by elections takakokwa yedu kuti tiite interviews but dzimwe nguva marecordings avanenge vachiita habudiswi pa TV kana kuti pa radio, anenge achingo record watichinzi chabuda but habudi.
Mukura anoona nezvekuburiswa kumashoko mubato rinopikisa remdct vachengetai guta vati vanokatya madzwa nemashoko ehurumende aya vachiti vakatoendesa tsamba yenyunyuto kuZimbabwe Media Commission nezvekusapiwa mukana wokuzviratidzira.
Hatina patakamboramba isu sebato rinopikisa kuti tishandise mukana wekuti tiendewo kunotaura tiri panhepfenyuro dzenyika ino. Titori nenhau dzatiinadzo dzatakasvitsa kuZimbabwe Media Commission tichichema nekuda kwekuti ndo zvinotarisirwa pabumbiro remutemo kuti kana tiine kusagutsikana tinofanira kuti tizivise Zimbabwe Media Commission. Takaizivisa kuti aiwa isa hatisi kuona sekuti tiri kupuwa mukana yakafanana nebato rinotonga rezanupiri.
Mutauriri wavasevhia Kasukuwere avo vari kukwikwidza vakazvimirira musarudzo yemutungamiriri wenyika amai Jacqueline Sande vati ZBC iri kungoteverera bato rezanupf vachitiwo vakakokwa vanoenda.
Tiri kungoona kuti zuva nezuva sekune sikati ZBC iri kuteverera iyo anova ndiye mutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa navamwe vake vana Chiwenga vese makurukota avo emuzanupf vari kuteverwa chaizvo vachitaura ivo sekunonzi zanupf ndoyogabato iri munyika muno. Hatisatamboona vamwe vachidaidzwa.
Vachitaurawo pamusangano mumwe uyu munyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaGerald Gwinji vatiwo munyika mune runyararo uye nyaya dzemirishonga ishoma.
Tiri kuona isu kuti munyika medu mune runyararo hongu inguva yemaelection unozongowanawo apo neapo panoita kuti vanhu vanotukana kana kuti vanhu vanombochinjana zvipakera. But tikawana nyaya yakaita saiyoyo ipi neipi zvayo tinoiteverera kusvikira taita kuti mutemo uite basa rawakagadzirirwa.
Asi mapato anopikisa kunyanya TCC anoti mamwe matunhu akaita semasvingo aberekera ingwe, izvo zvoita kuti vamwe vanopikisa vatize musha. Vachitaura nestudio 7 mushure memusangano uyu mumiririri wemalawi muZimbabwe ambassador Mwai wawo Polepole vati semaonero avo vari kuona sekuti Zimbabwe iri kuita gadziro yakanaka kuita sarudzo dzejekerere. VaPolepole vatiwo zvakakosha kuti vavhoti vave neruzivo nezveurongo hwemapato akasiyana siyana achakwikwidza musarudzo idzi. Musangano uyu wapindwawo nemasangano akasiyana siyana akaita seUnited Nations. Zimbabwe ichaita sarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vaudzawo Studio 7 kuti urongo weZimbabwe Electoral Commission hwekugadzira mapepa achashandiswa pakuvhota kana kuti ballot papers hwave kunonoka nekuda kwenyaya dziri mumatare.
Kune vane zvinyunyuto vakati wandei vakaenda kumatare edzimhosva kuti indasiyirwei apindirei, saka ZEC haigone kuenderera mberi nyaya idzodzo dzisati dzapera. Saka ndo dzavari kumirira kuti dzikange dzapera venge vachiziva kuti vari kukwikwidza ndevakati. Mukarangarira musi wechishanu wapfuura kune mumwe aida kukwikwidza paupresidendi mudzimai akaenda kukota akanowina nyaya yake dei zeke yanga yatanga vaide vakudzokorora zvakare.
Nyaya dziri mumatare dzinosanganisiro yemutungamiriri webato reLead Mozvare Linda Masarira yange iri mudare nhasi yekurambidzwa nezeke kukukidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vachinzi vakanonoka kubhadhara mari kudare renomination court. Nyaya iyi sematauriro egweta ravo vaAndrew Makoni yaendeswawo mberi nedare at Makoni. VaMakoni vati zviri kuitwa izvi zvave kukanganisa Mozvare Masarira kutsvaga rutsigiro. Makoni: imwe nyaya iri kumatare ndeye vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika zvakare vaSevia Kasukuwere. Dare repamusoro rakamboti vasakwikwidza sezvo vakadarika gore vari kunze kwenyika, asi chimwe chipangamazano chavo vaWalt Muzembi vati vari kushamisika nemashoko avaziyambi sezvo bato ravo reZANPF riri iro riri kutambira kumatare. Et Muzembi: asi vati hazvisi kukanganisa urongwa hwavo hwokutsvaga rutsigiro. Et Muzembi: mumwe ari kuchema-chema nekunonoka kwekutongwa kwenyaya dziri kumatare mutungamiriri weMDC vaDouglas Monzora. VaMonzora vanoti nhengo dzebato ravo makumi masere nemanomwe dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende dzakarambidzwa kukwikwidza dzichinzi dzakanonoka kubhadhara mari. Act Monzora: imwe nyaya iri kumatare ndeyenhengo dzeTriple C 12 dziri kuda kunzi nevamwe vanotsikira ZANPF dzisakwikwidze nekuti dzakanonoka kuendesa mapepa kunomination court. Bato iri rinewo dzimwe nhengo 10 dzakarambidzwa kunyoresa dzichinziwo dzainge dzanonoka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.